Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikunguru 23 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vanoti chiri pamusoro peurongwa hwebato ravo kana rakatsarudzwa kusarudzo dzinouya kukwezvave kunze kuzotanga mabhizimusi munyika.
Isusu tichaita kuti munyika medu vanhu vanyatsoziva kuti chatinoti mapolisi edu einvestment akamira napati.
Masangano evechidiki munyika anoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kusiyana nenyaya yekuti vanhu vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vakwanise kunyoresa kuti vazovhota musarudzo dza 2018. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Tarugarira Oliver Chipunza vekereke Apostolic Flame Ministries of Zimbabwe.
Kereke ndakaitangiswa naMwari mugore ra2011 apo ndakagara nguva yakareba kubva muusiku hwangu kusvikawo mari vandibaidza ndiri mukereke yeeyese.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vanoti chiri pamusoro peurongwa hwebato ravo kana rakasarudzwa gore rinouya kukwezvave kunze kuzotanga mabhizimusi munyika. Dr. Moyo vanoti bato ravo rine zvirongwa zveupfumi zvakasimba kwete zvinoshandurwa gore roga roga sezviri kuitwa nehurumende iri kutonga yeZANU-PF. Vanotiwo bato ravo riri kukurudzira kuti vanhu vaende kunovhota vakawanda sezvo izvi zvichizoita kuti mukana wekubirwa kwesarudzo udzikire. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Isusu tichaita kuti munyika medu vanhu vanyatsoziva kuti chatinoti mapolisi edu einvestment akamira napati. Hatizogora tichingovachinja kuti gore iri tachinja rinouya tazvichinja kuti vanhu vasaziva kuti takamira pati. Ndosaka nyaya youpfumi hwenyika haisiri kuzosvupa nekuti mainvestors achauya akawanda achiona kuti isusu urongwa hwedu hwakaita sei, vanohunzisisa kana vakauya nemari yavo inochengeteka, haisiri kuzorasika.
Vamwe vakapinda musarudzo dzapfuura vaichema nenyaya dzekubirwa kwesarudzo. Imiwo sebato zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Inini maonero angu nemaonero edu isusu vanhu vebato redu reAPA tiri kuti isusu mukanyatsotarisa kuti vanhu vomuZimbabwe kana kune makwikwidzoya wekusarudza vatungamiriri vanoita sei, ruzhinji rwavanhu vomuZimbabwe havaendi kunosarudza vatungamiriri. Vanoti vanhu varipo kana kuti zvavakamirira hatibvumirani nazvo. So ruzhinji rwamaZimbabwen haruende kumisarudzo iyoyi. Isusu sokuona kwedu patakamirira tichitaura navanhu kuti vanzwise takamira sei, tinofunga kuti ruzhinji rwanga rusiri kuenda kunosarudza vatungamiriri huchauya kuzotisarudza isusu. Ende kana vakauya vakawanda, kubirwa kunoitwa rigini inoitwa zvinobva zvazoti shupei, zviri nyore kuita rigini kana kusina kuuya vanhu vakawanda. Kukauya vanhu vakawanda, rigini yacho inoti shupei. Ndomaonero edusu.
Mune chivimbo chakadiwo neboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti vange vachitungamira sarudzo?
Munoziva kuti nyaya inosvupa kuZimbabwe pane iwayo atinoti maInstitutions akafanana neZimbabwe Electoral Commission nema soja, nema purisa, nana jaji vedu, na vanhu vese aivo. Vese vanhu ava, ma institutions avo, anenge achifanira kuti achengete isusu ruzhinji rwemunyika maZimbabweans. Asichokuona kwedu, vanhu vaakuzvimirira kuti vanochengeta zano kwete vanhu vemuZimbabwe. Asi, maonero edu sezvandambotaura ndezvekuti tikaenda takawanda, kunge zvavo vachida kuti vaite zvavangaite zvisina kunaka, handifungi kuti vachagona kana tanyatsoenda takawanda kunovhota. Tikaenda tisina kuwanda, zvichatishupa nekuti tinoziva tese kuti mashandiro avo anoratidza kuti vanosapota vanhu vezano kwete vanhu vomunyika maordinary citizens.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato idzare apa, Dr. Ngosana Moyo, vari parunare neStudio 7. Masangano evechidiki munyika anoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kusiyana nenyaya yekuti vanhu vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vakwanise kunyoresa kuti vavhote musarudzo dza 2018. Sezvo izvi zvichitadzisa vechidiki vakawanda kuvhota sezvo vasina dzimba uyewo vasinawo mari yekuti vadhindirwe magwaro anoratidza pavanogara nemagweta. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura panhaurirano dzakanangana nekuona kuti vechidiki vakawanda vavhota musarudzo dzegore rinouya nezuro manheru, rimwe gweta rinoshanda nesangano rehashtag SheVote Campaign muzvare Tariro Sendrai vakati zvenyaya yemagwaro anoratidza pavanogara ichatadzisa vakawanda kuvhota, zvikuru sei vaye vasina dzimba dzavo kana vasingagarisani zvakanaka nevaridzi vedzimba kana masabhuku.
Kana pasina karelationship kakanaka pakati pako iwewe ari kurodha nemuridzi wemba, proof of residence iwewe ipapo haibude. And honestly, kana vachitoziva kana uri munhu ari an activist or someone who is very political, handitika vachiziva kuti iwewe uri kwesangano rakasiyana neravo, handitika ichabuda here proof of residence pakadaro.
Muzvare Sendrai vanoti vanoziva kuti mutemo uri kushandiswa neZEC unobata sarudzo unoibvumidza kuti ibvunze panogara munhu kana kuti proof of residence, asi mutemo uyu unopikisana nebumbiro remutemo iro rinotaura kuti chinodiwa chete chitupa kuti munhu aratidze kuti chizvarwa chemuZimbabwe kuti akwanise kuvhota musarudzo. Muzvare Sendrai vanoti ZEC haikwanise kusandura mutemo uyu, uye chinodiwa kutaura nenhengo dzeparamende kuti dzisandure mutemo uyu kuti vanhu vakwanise kunyorisa kuvhota vachishandisa zvitupa zvavo chete. Sachigaro veZEC amai Rita Makarau vakaudza nhengo dzeparamende svondo rino kuti komisheni yavo yakarerutsa zvinodiwa kuti munhu anyorese kuvhota. Vakati kunze kwemabhiri emagetsi kana mvura nemapepa edzimba, magwaro ekuzvipatara anokwanisawo kushandiswa. Kunze kwaizvozvo, vanhu vanokwanisawo kunyora magwaro ekutaura pavanogara kana kuti maafidavit pachirungu, vomasainisa nemagweta kana vamwe vanhu vane mvumo vakaita semapurisa, vakuru vakuru muhurumende kana mudzisvondo kana kuti macommissioner of oats pachirungu. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaZimbabwe chimbwa vanoti zvese izvi zvinopikisana nebumbiro remutemo uye zvinofanira kurambwa. Vanoti ikodzero yechidiki kuti varambe izvi kuti vabvumidzwe kunyorisa kuvhota vachishandisa zvitupa chete. Mumwe wevechidiki wekukinya uyo ainge akokwa kuti azotaura nezvenyaya yekushandiswa kwemagwaro anoratidza panogara vanhu musarudzo, Ben Omilo, akati kuKenya vanhu vanoshandisa zvitupa kunyorisa kuvhota uyewo vanovhotera kunzvimbo dzavanenge vari musi wesarudzo. Akatiwo anoshamiswa zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe, akakurudzira vechidiki kuti vaedze pese pavanogona napo kuti ZEC ito zvido zvive ruzhinji. Mumwe wevechidiki akapinda musangano uyu, Joana Mamombe, anoti zviri kuitika kuKenya ndizvo zvinofanira kuitwawo muZimbabwe. Munyori mukuru wevechidiki musangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro, Makomberero Harizivisha, anoti vachaedza zvese zvavanogona kuti ZEC ikwanise kunyorisa vanhu vachishandisa zvitupa chete.
Tichaita kubva izvizvi kusvika pachatanga kumurisiwa kwafurwa, tichabatana nevamwe vechidiki vari muZimbabwe tichiratidzira kumaofisi eZEC. Kana zvazoramba hwazvo, tichamobhilaiza kuunganidza vamwe vedu vese vanokwanisa kunge vane pekugara kuti varejiste, uye tichabata futi makansela vari progressive within mawadzi akasiyana siyana muZimbabwe.
Asi vamwe vanoshanda nevechidiki vaSidi Nchisi vanoti nyaya yekushandisa zvitupa pakunyorisa kuvhota inofanira kungwarirwa nekuti zvinogona kukonzera dambudziko guru sezvakaitika kwachiundura kusarudzo yebyelections ichangobva kuitwa.
tinofanira kunge takangwarirawo kuti izvo nyaya yekunzi izvo vanhu vazobuda vachiti hatisoda proof of residence, hatisoda proof of residence, inokwanisa kuzoti ipewo simba kune vanhu vehurumende kuti saka kana vasingadi proof of residence chavanoda chii, saka ngativape kana kuti chitupa kuti vashandise, kuti munhu wese ane chitupa chake ngaashandise. Asi isusu tinoziva zvakabuda kuchiundura kuti vanhu vanokwa vane zvitupa zvakafanana, zvine mazita akafanana, zvekugara zvakafanana, seksi yavo yakafanana. Saka dambudziko iro nderekuti munhu anokondrola zvitupa inova iyo hurumende, inozokwanisa kushandisa sistimu iyoyo kuti maelections iwayo atozoita worse than zvaari ke zvino.
VEZEC avo vange vakakokwawo pamusangano uyu vakatadza kuuya vachiti vainge vakabatikana. Hatina kukwanisa kutaura naamai Makarau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vachisi vanoti zvinosuwisa kuti masangano anobatsira nemari haasi kutsigira masangano anoshandira kumaruwa, izvo zvinoita kuti vasarire kumashure. Masangano vechidiki achishanda pasi pesangano reNational Association of Youth Organizations akaparura chirongwa cheLeave No Youth Campaign chekukurudzira vechidiki vese kuti vavhote musarudzo. Umbo kubva kuNational Statistical Agency hunoratidza kuti vechidiki vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vese munyika, asi zvikamu zvishanu chete zvavo ndizvo zvakavhota musarudzo dzapfuura. Mamwe mapato anopikisa akaita seMDCT akatangawo chirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota chinonzi Bereka Mwana Tiende, uyewo ari kushanda pasi pesangano reNational Electoral Reform Agenda kuti mutemo wesarudzo usandurwe. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Ivan Chifera.
Meya weguta reGweru mutsva vaCharles Chikozho vanoti kanzuri yavo iri kukundikana kugadzirisa matambudziko akawanda yakatarisana nawo nekuda kwemamiriro eupfumi hwenyika. Vanoti Gweru vakagadzwa kuva meya weGweru muna kurume wegore rino zvichitevera kudzingwa kwava Hamutendi Kombai vaive meya weguta iri negurukuta rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa nemazvo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pemamiriro akaita zvino mukanzuro yavo.
Isusu tichidzoka mukanzu takatanga one good note nekuti takatanga tichishanda tese zvakanaka, ende ndo situation iripo yezvinezvi. Ndanzwa muchiti makanzu mazhinji vanhu vari kuchema nepoor service delivery. Izvozvo zvinotarisirwa nechikonzero nemamiriro akaita upfumi hwenyika yedu. Chinotadzisa kuti makanzu ape a very good percentage pa service delivery. Number one, maindustry akakolapsa kunova kwaishanda vashandi vaizobhadhara kumakanzuzi kwacho. Ende maindastry mamwe acho achikolapsa kudaro akakolapsa ine zvikwereti zvavakasiya vasina kubhadhara. Saka kuti council local authority function ndokunge vanhu vachibhadhara zvese mastakeholders achiisa mari, indaabsensi yekubhadharwa kwakanaka kubva kuvagari local authority haigoni kufunctiona zvakanaka. Saka ndo challenge ine any local authority in Zimbabwe. It's not kuti vakabata zvigaro sezvatakaita semameya tikutadza kuziva kuti chii chinoda kuitwa. Zvese maplans aripo in the shortest period yatakaita tinotoriwo nestrategic plan yainoda kuadoptwa nekanzu totoni maplans aripo in place atiri kuita. But the only challenge yatinongofesa inyaya yemafunds iyoyo, ndo chinongori yechallenge. But otherwise we are doing our best.
Ndezvipi zvamungati zviri pamusoro pehurongwa hwamuinawo kana kuti yamungati priority mubasa ramuri kuda kuita sekanzuru?
Mapriorities edu akangoti wandei. Priorities edu ndeyekuona kuti taita look after the city and look after the workers. Handitika chokutanga tine priority yekuda kuti tione kuti vagari vose muGweru vawana mvura yakanaka yakachena yekumwa. Kumarodzi kwedu takatanga nemapublic roads. Mapublic roads tikurera afamba nemakombi ayo tichiagadzirisa tichiita patching. Kumwe kwacho tichishandisa gravel because nenyaya yemalimited funds. Then tiri kuenda panyaya yehousing. Tine macurrent projects ari kuita rani kunana Randolph. Tine mamwe ari kumaareas akafanana kunana Notley ane chekuita futi nekuimprova magariro echi evanhu in terms of housing. And the other issues tiri kuita in terms of our refuse collection. Takakwanisa kuve nemaskibins endo ano around 10. But our intention is to increase.
Ko nyayawo yevagari vanenge vaine zvikwerete kukanzuru, hurongwa hupi hwamuri kuita hwekuti munge muchiwana mari idzodzo?
We have advised each and every individual ane chikwere tiku kanzo kuti aende yaita enda into a payment plan. That is our first stage, a payment plan. And those who are not coming forward vachiita ma payment plans on how they want to pay the money they owe to council. Tinewo nyaya yekuti vakomana vezvipanera vanoenda vachinokiya, vanokiya mvura nokuti vanenge vatadza kuya kuzoita payment plan mukana watiri kupa everybody kuti ngavauye vazoita saizvozvo.
Vanga vari meya veguta reGweru vaCharles Chikozho vari parunare muGweru neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nevanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 waGonese.
Zvakanaka Blessing, kwakadini kuWashington?
Aiwa, kuno kuri nani, kuri sei kuZimbabwe kwatanzwa kuti kune chando chiri kukwidza hamba mutu.
Kune chando zvacho asi zvakanyanya kuoma ndezvekushayiwa mari mumabhengi.
Aiwa, iro rinenge riri dambudziko rakakura zvikuru. Asi nhasi vaGonese tida kuti tinge tichitaura nezvamuri kuita imi muparliamentary forum yenyu yeSADC, zvakanangana nevechidiki, zvikuru sei kuti vasaroorwe kana kurodzwa vari vadiki. Zviri kufamba sei?
Mutemo wezviri takaugadzira pane chinguva chatava nacho ndechekuti ngative nekurudziro kuti nyika dzedu dzemuSADC dzichiita inozidomesticate kuti mutemo uyu uchishanda munyika dzakasiyana-siyana. Kuona kwatiri kuita ndechekuti isusu savadare takaenda kuSwaziland gore rakapira muna June kuezuwini tikaurirana kuti aiwa ngatigadzire mutemo wakadaro, asi nyika dzedu hatisati dzazvigadzirisa. Kaiko zvino patakaenda kuSeychelles takabata nyaya mbiri, kuti chekutanga tinoda kuti seSADC parliamentary forum yedu ive neimplementation committee inenge ichizoteedzera kuti mitemo yatinenge tagadzira yapinda here munyika dzakasiyana-siyana kuti igadziriswe kuita mutemo. Chechipiri chatakaungana tichitaura ndechekuti vechidiki ndivo vane rese ramangwana, ndo vatinoti ndivo future yedu, tinototi ipresent nefuture pamwe chete. Saka tatova nemikana yekuti vagonewo kunzwikwa zvichemo zvavo. Tinoda kuti savadari tivapewo mukana yekuti kana panopinda vanhu mumaparamendi muyamuya takambogadzisa nyaya dzemadzimai, asi kune vechidiki zviri kungogumira mukutaura chete. Tanga tabuda nepfungwa dzekuti izvo paite kana kuti 20% kuti panenge pane vamiriri vegaridha 20% vava vanhu vechidiki vanenge vane makore anoita 35 chidzika pasi. Zvakare vadari vanokurudzirwa kuti munyika dzese dzavanenge vari, zvisinei kuti Zimbabwe kana kuti Zambia kana kuti Lesotho, ngavaite misangano nevechidiki, tichisangana nemayouth organization avo, tichipinda muzvikoro tichinzwawo pfungwa dzavo pane zvinhu zvakasiyana-siyana.
Mungati zviri kutambirwa sei nedzi hurumende izvi, tichitarisa kuti tikatarisa Africa yose vechidiki vanotosvikaiwo zvikamu 90 kubva muzana zvevanhu vose, kana kuti 70% yepopulation muZimbabwe achitosvika ku60 nematanhatu kutopfuura 66%.
Tiri parwendo ndofunga chasara ndichikuda kuti vanhu vemapato ematongerwo enyika patinenge tichienda kusarudzo vakwanisewo kubatsira nekuti vaite mitemo yavanenge vainayo mumapato avo inoita kuti vechidiki vawane mikana sezvakaitwa kumadzimai kune nyika dzakasiyana-siyana. Saka iko zvino tine dambudziko rekuti vechidiki vamwe vacho vanga vasinganatsopinda munyaya dzakasiyana-siyana dzezvebudiriro nezvesarudzo. Saka tiri tichakurudzirawo kuti panoendera sarudzo vakwanisewo kuva vanenge vachinovhota vachinorejista uyewo vawane mikana yekunge vachivhoterwawo, kuitira kana takupinda mumaparamendi atinenge tiinawo tinge tiinewo vamwewo vechidiki. Asi hazvibvumiri pakumiririrwa chete, tinoda kuti zvido zvavo kana mune zvefundo, nekuti tiri kuona kuti kunyika dzakasiyana-siyana kana makaona kusouth africa kwanga kuchiita mapopoto vanhu vachiti mafees must fall nekuti vamwe vava kutadza kuwana mikana kana vabereki vavo vasina kunazobudirira. Muno muZimbabwe takazviona zvakare kumedical school vana vachichema-chema kuti mafees ari kukwira. Saka daiti zvicheme izvozvo zvitambirwe kuti hurumende dzedu dzidzokere kwataimbova kumashure, nekuti vana vanenge vachishaya vanowana mukana wekuti vaende kuzvikoro vachibatsirwawo nekupuwa zvikwereti nehurumende.
Zvamuri kutaura izvi tichitarisa iyo nyaya yeZimbabwe, muri kuzviendesawo here kudare remakurukota?
Muparamende kunozitaura nguva dzese. Zvinonoita vamwe vavo vanoita kunge vana matsi, saka ndo basa redu tiramba tichingozvidzokorora nekuzvidzokorora nekuzvidzokorora. Tinofunga kuti karamba tichidaro tichazosvika pakubudirira, tichazosvika pakutambirwa. But munguzivo kuti zvaida kufanana nekukwira gomo nebhasikoro kana uchisangana nevanenge vari kutungamirira nyika vasingakwanisi kukasika kutambira zvichemo nezvidu zvevana.
Ko, tombodzokera kunyaya yatambotanga kutaura yekurodzwa kwevana vasati vabva zera, iri kufamba sei? Chichiri kuita kuti zvinhu zvacho zvinonoke?
Zviri kunonoka ihurumende, nekuti izvo isusu kana tine mutemo unoda kuya kupalamende unotouya naminista. Saka iko zvino ndakatiisa motion yekuti tikurudzire kuti paramende dare redu reZimbabwe rigadzike nyaya iyi. Vamunanga kubva vasati vauya nazvo, asi patakavhura musangano we40 wepreliminary assembly wakaitwa kuno kuZimbabwe, vakatiuya vakatopawo speech kuti hurumende yeZimbabwe iri kutsigira nyaya iyoyo, asi hapana chati chaiti.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vagonese nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka, blessing, moita zuva rakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kuna vaInnocent Gonese vanokokera bato reMDCT mudare reparamende uye vari nhengo yeSADC Parliamentary Forum. Aiwa hamwadiwa, nhambitambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Tarugarira Oliver Chipunza vekereke Apostolic Flame Ministries of Zimbabwe.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu.
Kwazivai muri yeZimbabwe, tarangu ndinoitwa Bishop Tarugarira Oliver Chipunza, mutungamiriri wekereke inonzi Apostolic Flame Ministries of Zimbabwe, AFMZ, pamwe chete neInterdenominational School of Deliverance yakatanga mugore ra206 kusvika panguva ino, kwatinenge tichibatsira muri yeZimbabwe mumatambudziko zvikuru emweya avanenge vachisangana nawo.
Bishop Chipunza, vateereri vangada kuziva kuti kereke yeApostolic Flame Ministries of Zimbabwe yakatangwa riini?
Kereke iyi ndakaitangiswa naMwari mugore ra2011, apo ndakagara nguva yakareba kubva muduku hwangu kusvikawo mari vandidaidza ndiri mukereke yeAFM.
Vazhinji vanenge vachidaidzwa kuti vanga vachitanga makereke vanenge vaine nhoroondo dzakasiyana-siyanawo. Mune nhoroondo yamungada here kupakurirana nevana veZimbabwe?
Nhoroondo huru yandiinayo ndeyekubva paudiki hwangu kana paujaya hwangu, apo ndaishandiswa zvikuru naMwari mukubatsira vanhu kubva ndiri kuchikoro ndiri Scripture Union chairman, kuzoendawo padzidzo yepamusoro ndichirambawo ndichipinda mumaChristian student bodies, kuzogumara ndazova mutungamiriri weboka rewatsva mukereke yeAFM. Ndinotenda ndakavatungamirira kwemakore 9. Ndo pandaibatsira vanhu zvikuru mune zvinoonesa mweya inenge yakasundidzirwa kuvanhu majambwa nemunyama nekungoomerwa kwemunhu kweupenyu zvichikonzerwa zvikuru nemweya yakaipa yemuchadenga.
Vanhu vari kuutambirawo sei kereke yenyu?
Mwari vakatiitira nyasha kubvawo ndichitanga kereke mune muZimbabwe tinowanikwa munzvimbo dzinokwana 26 nemaruwa edu yekumagunje muharare ndo matine ma 26 branches then kumagunje tine rimwe chete nekwamurombedzi kumaruzevha uko tinobatsirawo zvekare vanotambudzika zvikuru vekumaruwa nenguva dziya dzatine dzakatapfuura nechikafu nekubatsirawo vamwe vana kuvaendesa kuzvikoro then kusouth africa zvekare mwari vakatiitirawo nyasha tine vafundisi vatatu variko asi tine mabranji anokwana 4 nebazi rimwe chete ratiinaro zvekare vakawanawo mukana wekurejista kuunited kingdom kuengland kwandinopota ndichienda gore riparinenge rava kupera kundowane mhuri yeko zvikuru vanhu vanotambira kereke yedu vazhinji vanenge vaine matambudziko aya atinotine pachirungu spiritual bondages munhu aita chinhu chake munhu adzidza vanhu varoorana zvawaishuvira zviya kuti tichazviwana nyore nyore vamwe vanobva vatambudzika vozvishaya ndokukura kwakaita kereke yedu ndokukudzwa kwaitwa kereke yedu kwatinenge tichibatsira vanhu zvikuru in theology inonzi deliverance ministry.
Matauro nezvechikoro chamati interdenominational school, mungatsanangura pamusoro pechikoro ichi nemabasa achinobata?
Chikoro ichi basa rarinobata zvikuru nderekudzidzisa vanhu. Ndakachitanga mugore ra206 ndichiri kuFM as an interdenominational gathering yatinobatsira vanhu kuti munhu ane chituko chaainacho, munhu ane jambwa raainaro, upenyu hwake hausi kufamba, ari kusangana nearranged marriage, aroora, adivorsa. Saka chikoro ichi zvatinoita tine maspiritual programs atinovabatsira nawo atinoti Enter School of Deliverance, yatinodzidzisa munhu unyanzvi hwamwari nekugona kwamwari kwaanoita pamunhu kudzimara munhu abuda mudambudziko rake.
Nhasi nderipi shoko ramungapakurirawo nevana veZimbabwe, Bishop Chipunza?
Mashoko andinoda kutaura kumhuri yeZimbabwe, zvikuru maringe nenguva dzatiri kufamba madziri sekuomerwa sekutambudzwa yekushaya mabasa. Nguva yatiri kungoti isu economically zvinhu hazvisi kutifambira. Tinoatora kuna Matthew chapter 11 verse ya 28. Inoti uyai kwandiri mi makameta makaremerwa iyeni ndinokupai izororo. Semhuri yeZimbabwe, regardless of our political affiliation, regardless of our pain, regardless of our struggles, tikanamata kuna Mwari, tikadaidza kuna Mwari, Mwari anotizorodza pamutoro watiri kupfuura mauri o watakasangana nawo, tichiziva kuti pese pane chakanaka chinoda kuitirwa mhuri yeZimbabwe Satan anouyawo nesimba rake. Asi tikadaidza kuna Mwari, Mwari anotiitira zvakanaka. Mazviita mhuri yeZimbabwe nekuteerera pastudio 7 ndorati Mwari wakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen.
Tinotenda Bishop Peter Rugarira Oliver Chipunza vekereke Apostolic Flame Ministries of Zimbabwe. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu, uye kakaimbwa nechikwata cheChrist Like Choir. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato idzva rinopikisa reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA, Dr. Ngosana Moyo, vanoti chiri pamusoro peurongwa hwebato ravo kana rakasarudzwa musarudzo dzegore rinouya kukwezvave kunze kuzotanga mabhizimusi munyika. Masangano evechidiki munyika anoti Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kusiyana nenyaya yekuti vanhu vaunze magwaro anoratidza pavanogara kuti vakwanise kunyorisa kuti vazovhota musarudzo dza2018. Nhasi muchikamu chedu chechitendero manzwawo hurukuru yatakaita naBishop Tarugarira Oliver Chipunza vekereke Apostolic Flame Ministries of Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, nditi murare zvakanaka vateereri.